Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina o nyamavhuvhu 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mitengo yechibage, soya beans nesunflower yakwidzwa zvakare. Imwe nyanzvi inoshora zvikuru mutemo weData Protection Act. Vadzidzisi mazana mashanu vanobva muZimbabwe vanotarisirwa kunotanga kushanda muRwanda mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro Grain Marketing Board rakazivisa kuti mitengo yezvirimwa zvakaita sechibage, soya beans nesunflower yakwidzwa nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33%. Chibage chave kuita zviuru zana zvemadhora $100,000 nemadhora ekuAmerica makumi mapfumbamwe patani kubva pazviuru mazana makumi manomwe nezvishanu zvemadhora $75,000 nemadhora ekuAmerica makumi mapfumbamwe patani. Mutengo wesoya beans wakwidzwa kubva pamadhora zviuru zana nemakumi manomwe nechimwe nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti $171,495 patani kuenda pamadhora zviuru mazana maviri ane makumi maviri nemanomwe ane mazana matanhatu ane makumi matanhatu nematanhatu kana kuti $228,666 nemadhora ekuAmerica makumi mapfumbamwe patani. Masunflower akwidzwa mutengo kusvika pamadhora zviuru zviviri nemazana manomwe nezvina zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemaviri $274,392 nemadhora ekuAmerica makumi mapfumbamwe patani. Mapurisa nezuro akashandisa mutemo weData Protection Act kekutanga mukusunga kwavo vatori venhau vaviri vebepanhau reNewsday. Vakasungwa vanoti mupepeti mukuru webepanhau iri Wisdom Mudzungairi, mutori wenhau Desmond Chingaire uye gweta rekambani iyi vatatenda chikohora. Vatori venhau ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weData Protection Act mushure mokunyora nyaya yegakava rinonzi riripo pakuti ndiani muridzi wenzvimbo ine marinda eGlen Forest Memorial Park muHarare. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti hurumende yapererwa, naizvozvo yave kutanga kushungurudza vatori venhau zvikuru sei sezvo nyika yakatarisana nesarudzo huru gore rinouya. Muzvinafundo Mukasa vanoti mazuva ano esocial media neinternet kusunga vatori venhau hakuchatadzisi kuti vanhu vawane ruzivo rwezviri kuitika mukati menyika yavo. Vanoti hurumende yave kuda kuita zveukasha nekuti inoona kuti haichakwanisi kureva nhema kuvanhu sezvo vanhu vave kukwanisa kuwana chokwadi vega.
Hapana chinoshamisa ngekuti zvinhu zvagara zvichiitika. Pane unonzi mutemo mutsva iwoyo, hausi mutsva, unonzi cyber security ne data protection. Ndouya uya wainzi kare kare aipa uya access to information and protection of privacy wakanyorwa na Professor Moyo. Unogona kusungwa waita anything chaunenge waita zveinformation. Hurumende yeZimbabwe iri kuedza kudzvinyirira news information inoratidza kuti hawasi kuita basa rakanaka iwo government. Saka that's why my journalists wari kucomplaina kuti freedom of the press mararamiro ewa mtatu wenau uudwa nilwa wakato simbisi za jazu pamsara pemtemo yue unoko na usungwa wataona chini checho kwa diasi urumendi kati atina ufana na so wanoko na kuti wachukora murawa iwo yu
so kuona kuyu zvingavani kuita here nenyaya dzesarudzo dziri kuuyadzi muna 2023
ichokwadi chaizvo ngekuti iye zvino nyika yazara ne information inoratidza kuti hurumende haumunangagwa yatadza basa wanhu wese vari kuzvitaura izvozvo kingawe social media kungawe kumaguta kungawe kumareserva vari kuzvitaura zvese izvozvo saka mutemo uyu uchazodzvanyirira rusununguko rwokuti vanhu vataura izvo vanofunga hapana chimwe chaakamirira kunze kwokuti kudzvanyirira pfungwa dzewanhu mararamiro ewanhu kuti vataure izvo vanofunga nezvekuitika munyika imombo ndo donzo guru iroro
munoona sekuti zvisiri kugoneka here izvozvo kuti hurumende idzvanyirire nhau kuti vanhu vasaziva kana takatarisa zvavapo iko zvino zvakaita sana indaneti nyangewo mawhatsapp iwayayo munoona sekuti zvichiri nyore here kuti hurumende ivige zviri kuitika mukati mayo
kwete kana hurumende acho inoziva kuti hazvichakwanisikepa asi donzo rao nderekuvhundutsira wanhu saka waakusimbisira manje pekuti ukangozvitaura chete tinoukanda mujefu saka pfungwa dzavo ndedzekuti wanhu wachazotya kuti ndikataura ndinosungwa asi iwo pachavo wehurumende wanozviziva kuti kunenge kuti bhagiti remaburi riri kubuda mvura iwe wosenza chigundo chimwe chete kuvhara buri rimwe chete hapana zvazvichabatsira hazvisisiri social media vanhu vaakutaura kana mupublic kumareserva kuya vanhu vaakuzvitaura pachena chaizvo zvekuti hurumende inozviziva kuti hapana zvaichakwanisa kuita kunze kwokungovhundutsira wanhu kwakungovhundutsira hapasisina chimwe chinhu chasarapa pane dzimwe nyaya vanhu pawakasungwa ukaendeswa kunyika kumakoti wakaburiswa makoti akati hapana nyaya apa pane akambotuka wamunangagwa akaendeswa kukoti zvikanzi hapana nyaya saka uyu mutemo uyu ndokungovhundutsira kuti vanhu vasazotuka watungamiri wehurumende ndo zviripo zvichi
kana makatasa kwatiri kuenda uku chii chamuri kuona profesa maererano nemashandiro evatori venhau
zvichanetsa vashandi vanotora nhau vanhu vakagara vachingoshungurudzwa makore esaya ndichaona zvichienderera mberi zvakadaro zvekubvundutsira vashandi vekutora nhau zvichaenderera mberi zvichasimbiswa hope yehurumende ndeyekuti vatori wenhau iwo wachazova nekutya kuti handinganyore zvakadai pamwe ndikazosungwa ndo pane hope yehurumende ngekuti vatori wenhau vanogona kunyora zvavanoda kunyora zvobuda muindaneti mune dzimwe nyika unovasunga sei saka ndikuona kudzvanyirwa kuvhundutsirwa kwakakura kuchazopota kuchiitwa pavanhu vanenge vakuenda kunyika kumaelections a2023
avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7 zvichakadaro rimwe sangano revatori venhau remedia institute of southern africa rinoti riri kukurukura nemagweta avo pamusoro penyaya iyi kuti vaone danho rekutora mukuru wesangano iri vatavani mwoyo vaudza studio 7 kuti sangano ravo richatsvaka kuita hurukuro negurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa
misa zimbabwe inogunun'una zvikurusa nekumbunyikidzwa kana kusungwa kwaitwa munyori mukuru kana kuti vanoaiwo editor ve mapepa nau Alpha Media vamudzungairi pamwe chete ne vanovanyorera.
Kusungwa kwevatori venhau ava kunokuradzidza chii vamoyo?
Kusungwa kumajournalists mairaya vachishandisa mutemo uchangoburwa we Cyber and Data Protection Act wa 2021 kunoratidza kuti nyika yeZimbabwe ichiri mukushushikana zvikuru inoda donodzo. Nekuti mune rumwe rukao vari kutaura vachiti tiri kushandura kufambiswa kwemashoko yatinoti iyo media reforms kuburikidza nekubvisa mitemo yakaita sana AIPA. Nerumwe rutivi vodzosa zviga zviya zvaiwanikwa muAIPA zvakaita sekumbunyikidzwa kuvatapi venhau. Saka vatapi venhau ava vanosungirwa nemhosva yekupepeta mashoko avanoti ndeemanyepo. Izvi takazviendera kumatare edzimhosva dare guru rehigh court mumhosva yaipomerwa vachimakure tikahwina. Tikaenda zvakare muna 2016 tikaenda zvakare tikandoedza kumisikidzana nematare akatiti zvakare zvokwadi nyaya dzekunzi vatapi venhau vanopomerwa kupepeta mashoko ekunyepa ngadzibviswe mitemo yenyika yeZimbabwe. Saka naizvozvo kuunzwa kwemitemo iyi kuburikidza nedhore kuseri vachishandisa mutemo weCyber and Data Protection Act kunodzosera zvikurusa kumashure basa ratanga tabata mukubvisa mitemo yakaita seAIPA murwaro rwedu rwekufambiswa kumasaisai.
Sesangano reMISA, pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi?
SeMISA Zimbabwe, sezvamunoziva kuti tinoonekwa zvikurusa nebazi reJustice and Parliamentary Affairs semusangano unobetsera munyorwa kwemutemo uyezve tichange tichienda kuministry yedu yeinformation kundotaura zvakare kuti izvi zvinoda kuti zvibviswe zvinokanganisa kufambiswa kwebasa redu. Zvakarezvo tichagara pasi nemagweta edu toongorora munguva iri kutera tichange tichikuzivisai zvatichaita.
Avo vange vari mukuru weMISA Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, uye tichienda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Vadzidzisi vanosvika mazana mashanu vanotarisirwa kuti vachave muboka rekutanga revadzidzisi vekuZimbabwe vachatorwa nenyika yeRwanda muchirongwa chakabvumiranwa nenyika yeZimbabwe neRwanda chekutora vadzidzisi munyika vachinodzidzisa kuRwanda. Vadzidzisi vakanyorera kupinda muchirongwa ichi vari kutarisirwa kutora bvunzo dzebasa iri kutanga mangwana vachitarisirwa kuenda kuRwanda kutanga kwemwedzi unouya. Evans Zininga abata munyori mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe maonero avo.
Hurumende yedu yeZimbabwe yakasainirana chibvumirano pamwe chete nehurumende kuRwanda inotungamirwa naPaul Kagame gore rapera kuti izenge ichiendesa varayiridzi kuRwanda, varayiridzi vomuno muZimbabwe, zvarwa zvomuno muZimbabwe vanenge vari varayiridzi kuti vanodzidzisa muzvikoro zveRwanda vachishandira hurumende yeRwanda.
Chirongwa chacho chiri kumbofamba sei? Sarudzo yevadzidzisi vari kuenda ikoko inoitwa nani?
Isu sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tinoshungurudzika zvikuru maererano nedanho riri kuitwa nehurumende rekuti inge ichiendesa varayiridzi kuRwanda. Panguva ino tiri kuti zvikoro zvedu zvagara zvine shortage, varayiridzi vari muzvikoro vashoma kudarika varayiridzi vanodiwa. Saka tiri kuti tine higher teacher people ratio tine murairidzi wani anenge adzidzisa vana vakawandisa izvo zvinoita kuti dzidzo yacho inge isiso dzidzo yemhando nekuti murairidzi ane nhamba yewana yaanofanira kunge achinge achirairidza mukirasi kuita kuti mwana wega mwana mumwe nemumwe ange achikwanisa kuteerera uye nekubetserwa nemurairidzi saka tikange tichiendesa varairidzi kuRwanda apa nyika yedu ine shortage yevarairidzi tiri kunge tiri kutarisira dzidzo yedu pasi kuona kuti dzidzo yedu vana wedu hatiri kuvatora nehanya izvo zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende kuti inge ichiwedzera varairidzi muzvikoro
makatarisawo imi semudzidzisi munoona zvichisiya nyika yakamira papi
saka hurumende yedu inofanira kunge ichatora varairidzi vasiri mumabasa vakatrainwa kumateachers college yese yovapa mabasa kuitira kuti vana wedu vange vaine varairidzi vakakwana muzvikoro pane kuendesa varairidzi kuRwanda tiri kutizve varairidzi panguva ino tinovaona havarambe kuenda kuRwanda nekuti munhu anenge akapedza makore kana mashanu abva mukunotrainwa kuteachers college haana kuwana basa asi mabasa arimo muzvikoro ekuti ange achiuya kunodzidza saka nekuda kwekuda chouviri varairidzi vanozowanikwa vaakuenda kune kunyika dzakaita sana Rwanda nenyaya yekuti vanenge vachida kunge vachiraramisawo mhuri dzavo
ivo vadzidzisi munoonawo vachisara vakamirawo papi nenyaya iyoyi ndingapedzisirawo zvangu nekutsvaga kuti kuri kuendwa chaiko ndekupi takatarisa nyaya dzevadzidzisi nezvikoro nevana vacho vamunodzidzisa nemamiriro akaita zvinhu munyika
tasvika panguva iyoyo munyika yatinoti nyaya yedzidzo yakuda kuti tionera titemuonera pamwe vabereki varairidzi nevamwe vose vanokoshesa dzidzo tione kuti tingabatsirikana sei zvi zvatingaita kuti tiseve dzidzo yedu iyo yava kuondomoka yakuda kuti musoro pamwe tibude nepfungwa dzinoita kuti dzidzo yedu inge ichinge ichigadzirisika munyika
munyori mukuru wesangano reATUS varobson chere vange vari parunhare kuHarare naEvans Zininga westudio 7 Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakaurayiwa vamwe vakakuvadzwa zvakaipisisa zvondo rino mushure mekurwisana kwezvizvarwa zveZimbabwe nezvekuLesotho zvigere muPretoria East muSouth Africa. Kurwisana uku kunonzi kwakaita kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvechirume zvitize misha yavo zvichisiya mhuri dzavo. Mirizhonga iyi inonzi yakatangwa nezvizvarwa zvekuLesotho mushure mekunge mumwe mudzimai akumbira akapiwa machips nevarume vekuZimbabwe izvo zvinonzi hazvina kufadza varume vekuLesotho avo vanonzi vakazongotanga kurwisa zvizvarwa zvekuZimbabwe zvichipinda mudzimba zvichingoponda vanhu zvakazoita kuti murume wekuBidebridge uyu afe. Studio 7 aina kukwanisa kubata mapurisa ekuPretoria East kuti tinzwe zvizhinji. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevarume vakarwisana nezvizvarwa zvekuLesotho izvi vaPrince Musundi.
Erikunje kuti magarira tikaita nevana tinotogara navo bhozi ini hamingati yangu bhozi handina nguva ndabvapo ndatotiza kwangu but tinogara navo magarira tiri kuita acho ndeaya aya kuti ivo vanozviti pachavo vanhu kuLesotho zvizvabva zvemunyika ino yeSouth Africa but tiri maforeigners tose but magarira acho kuyo atiri kuita ndeaya aya kuti isu maZimbabwe tisi takanyanya kuvengiwa nevanhu vazhinji uzhinji uri muSouth Africa muno tisi takanyanya kuvengiwa
vanokudenhai nekukurwisai nenzira ipi
number one vari kuti izvoni tikatinga nyange chikafu chatonga chidya nyange like tikita maparty vanosvika ivapo paparty paya votuma kana madzimai avo madzimai avo vachimatuma kuda vanokwanisa kuti ndai mundokumbira kana kuti chikafu pane varume vakagarapa mukakumbira chikafu ipapo then pavanongokupai chikafu totouya ipapo kuti akutoti wai muchipa madzimai edu chikafu handimuri kuzviona vari kuti wai muchipa madzimai edu chikafu toti madzimai ndoavaya vachikumbira chikafu kwatiri vobva vatiudza kuti munonyeva imi muri kuita basa rekunyenga madzimai edu vobva vachitobudisa kana kuti tsvimbo dzavo dziya dzavanofamba nadzo kana kuti mapanga vakatanga kutobaya umwe mufana watinotamba naye kumusana kuno amburi kumoyo chaiko chaiko vamubaya takatogara straight tobva tambotovasa but takazoona kuti tikaasha manje hazvishandi bhozi zvizvagwa zvezimbabwe zviri kupera kufa nevanhu vekuLesotho ndovari kuuraya vanhu Ndobva tadzorera, kudzorera kwatakaita kudaro. Saka takangodzorera kuti wai mishida chibata. Ndobva tatotanga kutofugwa tose, vanga vari pepa.
Pane akakuvara here kana kufa zvichitevera kurwiswa kwamakaitwa uko?
Ye, ndikati kurwiswa kwatakaita atoripa mumwe murume ku Ambury Bed Bridge, Lundi, akatotisiya, akasvikibva ari mumba make akarara. Akarohwa asi nasi anotozivawo. Like masutu akanetsa nemunhu wekuZimbabwe kana kuti 4-5. Havasi kuti vanetsa nevanhu ivavo 4-5. Vanototanga kutorova mose, kaucha yenyu yose yeZimbabwe yose, munhu wese zvine mundevele selongu chinzi unobva Zimbabwe. Vototanga kurova chitema, vana vadiki vanotema kukacha kacha nemabhemba. Nemasimba vaya, nepfuti nepfuti vanotorova vanhu nepfuti. Saka zvinhu zvakafanana izvi zvine zvisina kusakarurama pakuti upenyu techigara munyika. Haisiri nyika yedu tose, ivowo ndevekuti kuti isiri wekuZimbabwe bati zvinhu zvakafanana izvo kuti zvigadziriswe.
Makakwanisa here kunge muchimhangara nyaya iyi kana chiitiko ichi kumapurisa?
Kumhangara takamhangara zvedu, but mapurisa muSouth Africa haana kana kugara atora decision. Vakangobva vanyarara. Hapana kana namumwe akambozama kumiramira kuzama kudzora kuti vatigadzirisa mitiwozvera kuti tinzwanani pachedu. Hapana, takahuzuswa upa kubuda because vainga vakajoinana nevamwe muno muSouth Africa vaizviva nemaID. Saka pakazonomhangara mukomana akabayirwa nebanga nemumwe akafugwa kumuroma akabviswa mazino. Vaivaya vakasvika zvokundobudisa maID vakati isi tiri vana vemuno. Nyaya iyi hapana magadzirisirwo ainoitwa vanhu vachiripo ndavadzemuno. Handini kunzwisa. Uyezve chandiri kuda chiya ndiri kukumbirisa panyaya yakafanii. Ndaikukumbira kuti kana ivo semaitikira zvakaita, handiti ivo vari kuti izvoni havachadi kuti uno musa. Ndaikukumbira kuti iye president wemuno muSouth Africa kana achikwanisa azame kutaura nemapurisa ari kudhuze nenzvimbo yePlastic View. Vanhu vari Plastic View vakafanana nevava vose vakadaro semaforena sezvavari atori maforena ose akadaro, isu turi maforena ivo maforeners. Saka ndaingokumbira kuti president wemuno kana achiwana nguva aite nguva yekubvisa vanhu vakafanana nevava because chichaitika ipapapo pachazoitika kuti vanhu vachazoita kupisirana mudzimba vakavata kudaro, vachazoita kupisa mudzimba dzevamwe vanhu vasina mhosva, then pozosvika pakufa vanhu vakawandisa. Saka zvinhu zvisakarurama izvozvo. Uyezve chimwe chandaikumbirisa, ndaikumbirawo kuti kana mapurisa muno muSouth Africa akazwa kuti maforeners ari kunetsana, kwete kuti kunzi vanhu vekumaforeners hatina decision yatotora, ndokumbira kuti vanofanira kuti vanonge vachibatsira vanhu. Munhu wese ungori munhu, hapana munhu wakasiyana nemumwe munhu, tose ganda ndiro rimwe, tingori vatema.
Avo vange vari mumwe wevarume vakarwiswa nezvizvarwa zvekuLesotho kuPretoria East muSouth Africa svondo rino, vaPrince Musundi vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nhasi Zimbabwe inorangarira vana vechikoro vakafa mutsaona yakaitika kunyanga makore makumi matatu nerimwe apfuura, musi wa3 Nyamavhuvhu 1991, pakafa vanhu makumi masere nevapfumbamwe kusanganisa varayiridzi nemutyairi webhazi, vazhinji vakange vari vana vechikoro. MuNewsday hurumende inoti haisi kuzomanyira kumisa kushandiswa kwemamask kunyange hazvo denda recovid-19 rave kudzikira munyika. MuNewsday makare, Zimbabwe Electoral Commission inoti mabhuku ane mazita evanokwanisa kuvhota kana kuti voters roll akamira zvakanaka chaizvo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo, tinoti makadini hamadikani. Tiri pano paStudio 7 tiri kuda kutaurawo nemi vaso yenyika ino yeZimbabwe kuti ngatisahundusirana. Siyai vanhu varejiste wovhota, umwe naumwe wovhotere pano zvekufarira, pane kuite basa rekushungurudze vamwe nekushidzire vamwe. Hazvitenderwi, itai zvinodamwe, tifambe nenyika yedu mune zvakanaka. tigari munyika yedu zvakanaka. Tikavhundusirana kuti vamwe vanogara ichitya, vamwe ichindoshungurudzwa, tiri kukumbirisa kuti amadikani ngatiite maelection akanaka, akajeka, maelection ane rudo, maelection angaitwi sebhura rinozi rikatambwa kana mwakakundwa obvuma kuti azvichiwa takundwa totosheka nesheke henzi mugraundi imomo. Ndo zvakafana neizvi. Ngatiitei maelection akajeka, anonga akundwawo wozopindawo makore anoteera 5 years dzakwana, uyawo anonga auinawo kupindawo mune zvakanaka, ndokuti nyika yedu ifambe mune zvakanaka. Ndatenda hangu ndiri pano pamwecha pamarangi.
Makadi makadi pasharare estate survey. Ndinzi ndonzi Noit Marisa ndekuna kuLois. Nokurudzira vanhu vose vadiaspora kuti ngavaende vanovhota. Vasaya nemapfungo vose anongotaugwa nevanhu, tichinde tose tinovhota tihwine, tivhotere chamista ngaapinde mukomana.
Ndoti makadini iwo pastudio 7 apo. Tinochungamidza vashamarari veshe, ndinovachungamidza ana Jonga Kandimira, ana Blessing Zulu, ana baba Hwande, ndinokuchungamidzai apapo pastudio. Vakadini anana vezulu ava vendevere, tinovakwazisa tichiti makadiniwo. Tinotenda ngenhau dzemunotipa idzo, hezvi tinodakara zvisikaiti. Mumboerengawo mazwi edu echindawana echindau, hezvi
makadipo kusidzisezeni ndiripanapa South Africa. Ndiri kuno kudhebheni. Ndinoti kuna avo vana munangagwa anadhar kunga vachibva vakura havachibva vambozivirawo vana vadii vapana vambopinda nokutaiwa uno kusouth africa tinorohwa everyday.
Ini handifungi kuti vatsigiri vezanup f dzinonyatsodzunza shana. Varume tese tiri mazimbabwe, kunotumwa kuzoponda munhu. Iwewe situation iripo uri kuiona, kutumwa kuzoisa ngozi mumusha kunzi ponda nhingi, ita kudai ita kudai. Alright, mwana wako asi kuenda kuchikoro, hauna basa. Situation muzimbabwe uri kuiona, unoti pamberi nezanup f munomboziva here kuti wana wamunangagwa ari kupi, wana wamutsvangu ari kupi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinomirira vana mukoti muMalawi, Renational Organization of Nurses and Midwives of Malawi, riri kukurudzira mutungamiri wenyika vaLazarus Chakwera kuti vabvumidze vana mukoti zviuru zviviri kuti vanoshanda kuAmerica nekuSaudi Arabia. Izvi zvinotevera kumiswa nehurumende kwevakoti vanoda kunoshanda kunze kwenyika. Sangano revana mukoti iri rinoti izvi zviri kukonzerwa nokushaikwa kwemabasa muMalawi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro chitatu, paramende yeAmerica yeSenate yakavhota ichibvumidza nyika mbiri dzeFinland neSweden kuti dzitambirwe musangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Nyika mbiri idzi, idzo dzinozivikanwa nekusave nedivi radzakarerekera, dzakachinja pfungwa mushure mekupinda zvechisimba kweRussia muUkraine. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.